Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 24 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Are you going to support mukomana muZimbabwe? Are you going to support mujaha?
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanosoni chamisa vanosangana nevatsigiri vavo muSouth Africa vachivakurudzira kuti vadzoke kumusha neuwandu hwavo vanovhota musarudzo dziri kuuya. Bato riri kutonga reZANU PF rinoparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kuuya mutungamiri waro vaemarson Munangagwa vachikurudzira runyararo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kurwadzikana kuti hapana chiri kuitwa kuti chikwata chavo chemawarriors chitambe zvakare nevekune dzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato riri kutonga reZANU PF raparura nhasi urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro. Mutungamiri waro vari zvakare mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vachiti ZANU PF ndiyo chete bato rinogona kuchengetedza rusununguko rweZimbabwe. Vachitaura pamhembereroro dzaitirwa pachikoro chemutema kuChipinge, vaMunangagwa vati wese munhu akarwira rusununguko rwenyika anofanira kupiwa ruremekedzo rwegamba, vachiti rusununguko rwavekufarirwa iye zvino rwekuvhota vanhu vakasununguka rwakaunzwa nekuda kwebato reZANU PF. Kwanga kusingadaidzwa anonzwa nhasi apo mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vasangana nemazana evatsigiri vavo muSouth Africa vakavakurudzira kuti vadzoke kumusha neuwando hwavo vanovhota musarudzo dziri kugore rino. Vachitaura pamusangano waitirwa munhandare yechikoro cheJimston South Primary muJohannesburg, vaChamisa vati zvakakosha kuti avo vari kunze vavewo nendima yavanobata pakuunza shanduko muZimbabwe, vachitiwo ivowo vaunza shoko rekuti shanduko iitike.
Gadzirirai kuuya kuzovhota! Muri kuuya kuzovhota here? Muri kuuya kuzovhota here? Makazvinzwa here kumba uko? Dhora rapanduka! Riri kudonha musi wega wega RTGS!
VaChamisa vatiwo bato ravo richaparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro masvondo mashoma anotevera. Vatiwo pavari kutaura kudai, vamwe vanorwira shanduko munyika vari mumajeri vachinyaradzwa nehurumende.
We want to create a democracy that functions. As we speak, our colleagues vana Job Scala vanangari fume, they are in prison without any bail, without fair trial. Zvinokurakidza nyika ine chirwere chokufundusirana. Ndinoziva vamwe vacho varipo munyika, Jonathan Moyo ari kuKenya, Kasukwera ari muno muSouth Africa. Because nyika haina kumira zvakanaka, we want all Zimbabweans to come back home and build our country together.
Vati zvinhu zvaparara munyika zvawandisa, asi ivo vakapinda panyanga vachazvigadzirisa uyezve kuti vese vari kushanda kunze kwenyika vadzoke kumusha vachiwana mabasa. Vachamisa vatendawo hurumende yeSouth Africa nekuchengeta zvizvarwa zveZimbabwe kwairi kuita. Mumwe apinda musangano uyu vaPeter Tivenga vanovesa chigaro weboka revechidiki mubato reCitizens Coalition for Change muSouth Africa makare vanoti ivo sevechidiki vari kuda kudzokera kumusha kunogadzirisa zvinhu.
Isusu sevayouth tiroda kudzokera kumba kunogadzirisa zvinhu. Takauya muno check tv ku2008 vamwe vakaita sesu tichiti tichagara muSouth Africa for 2 years only or less than 2 years zvichanaka kumusha, but ivono tatochemberera muSouth Africa.
Mumwe apinda zvakare musangano uyu vamunyaradzimidzi vanotiwo vafadzwa zvikuru nekuenda kwavachamisa kunosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, vachiti vazhinji vevanhu vari munyika iyi ndeavo vakanga vakabata bato rinopikisa vachiri kumusha.
Vazhinji vacho vakauya kuno ndo vanhu vanga vari vazhinji vanga vakabata musangano kumusha zvakasimba, vakabata opposition zvakasimba. Saka vazhinji vacho vakauya kuno kuSouth Africa. Saka president vari kuuya kuzotaura nesu nokutikurudzira kuti tiende kumusha tinovhota, kunyange zvazvo mazita edu amwe akadisapia mumavhota soro.
Muzvare Shala Mubayiwa avaendawo kunonzwa zvanga zvakapakatwa nemutungamiri webato ravo vanotiwo vanoda shanduko muZimbabwe, uye shanduko iyi ichaunzwa navachamisa.
Tinoda change nekuti tiri kutambudzika muZimbabwe nekuda kweutongi hwagara huripo kare. Utongi hwagara huripo pare hunodzvanyirira vashandi kuti vaexpresse zvinovanetsa mumabasa like mari dzavanotambiriswa. If vakaenda mustreet kunoita mademonstrations kana kuti kunoratidzira vanosungwa. Saka tinoda change nekuti zvese zvichachinja, upenyu hwevanhu huchachinja, dzidzo ichavako yakanaka.
Musangano uyu wauya panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zviri kushungurudzwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvichinzi zvibude muSouth Africa. Vazhinji vevana veZimbabwe vari munyika iyi havana kuwana mukana wekunonyoresa kuvhota kumusha, vamwe vavo vachiti dai hurumende yeZimbabwe yakaita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota vari munyika dzavagere. Mangwana vachamisa vari kutarisirwa kupinda mune mumwe musangano ikoko kuSouth Africa, uko vanotarisirwa kuti vachataura kuti hurumende yavo ichashanda sei nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sangano reSickle Cell Anemia Trust Zimbabwe nhasi racherechedza zuva reSickle Cell Day rakacherechedzwa pasi rose, richipa mukana kune vane dambudziko reropa shoma wekuti vavhenekwe pachena navana chiremba. Chiitiko ichi chaitirwa muBelgravia muHarare. Zuva iri rakacherechedzwa pasi rose musi wa19 mwedzi uno, asi sangano iri razoita mhemberero dzaro dzekucherechedza zuva iri nhasi kuitira kupa mukana vose vanenge vachida kubatsirwa. Tabata vakavamba sangano iri uye vari mukuru waro muzvare Molin Chima kuti tinzwe kuti urongwa hwavo uhu hwafamba sei.
Asi nekuda kwekuti yanga iri Mandi, takangoti gai tizoita iri Saturday. Saita nhasi June 24 pakaita free self screening, free doctor consultations and free counseling services for the sickle cell patients nemuridhamu.
Vazhinji vangada kuziva kuti chirwere ichi chakaita sei.
Sickle cell anemia chirwere chekuzvarwa nacho, chirwere chekuti unenge wakawana genes and sickle cell. One is chief of Namai, one is chief of Nababa. Shinenge zvava kureva kuti pane tipa yatinotuma chirungu mutation kuremara kunoitika muhemoglobin. Zvaitika izvozvo, muviri wako unotanga kugadzira red blood cells ane akaita kunge sickle, akaita kunge dhanai. Ma red blood cells chaiwo atinoziva akaita round, akafanana nedisk shape. Saka kana revane sickle cell ragadzira resickled manje, ari sickled aya haana haakwanisi kurarama mazuva akawanda achiita basa rinodiwa mumuviri sekutakura oxygen nechikafu mabody parts. Nekuti iri sickled kakuti banana rinenge raakuita basa iri pashoma pashoma. Uye nekuti ari sickled kudaro anogona kunosvika ovhara blood vessels, ropa rochirega kusvika kune mamwe mabody parts. Izvi zvinokonzeresa kuhwadziwa pakanyanyisa.
Saka muchidimu tingati chirwere chinobata ropa?
Hongu, chirwere chinokonzeresa kuti ropa rishomeke mumuviri nekuda kuti mared blood cells anenge achitarama kwemazuva anokwana kuita 10 kusvika up to 20. Asi ayaya anenge ari normal mumiri yevanhu inogara kwe3 months above 120 days.
Vanga vari mukuru uye vakavamba sangano resickle cell anemia trust Zimbabwe muzvare Molin Chima vari parunhare muHarare nestudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSierra Leone vapinda musarudzo nhasi idzo mutungamiri wenyika iyi vaJulius Maada Bio vari kutsvaga kusarudzwa kepiri mukati mekuparara kwehupfumi hwakakonzera kuratidzira kwakaipa kwakaitika gore rapera. Sierra Leone imwe yenyika dzine urombo hwakanyanyisa pasi rose yakaparadzwa nehondo yekupandukirana mumakore a1991 kusvika 2002. Uye denda reEbola rakazouyawo mushure memakore gumi. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vapika kuti vacharanga zvakaomarara vapanduki vechikwata chemauto anorwira mari cheWagner zvichitevera kupika kwemukuru wechikwata ichi kuti achabvisa pachigaro utungamiri hwemauto eMoscow. Yevgeny Prigozhin ane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa kana kuti 62 akaburitsa mashoko kubva nechishanu kupinda nhasi mugovera achiti iye nechikwata chake vapinda muguta riri kuchamhembe kwerussia rerostov on don nekutora nzvimbo dzemauto dziri muguta iri. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMavelous Mhlanganya weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai tambudzai shoko vanogara ivo kumapurazi ari kumucheto kweguta reHarare. Vanoti ivo zvina zvina kumira zvakanaka panyaya yemitengo iri kuwanikwa iyo ichishandiswa muzvitoro, uye vari kuti zvakare basa ravo rekutengesa mumigwagwa harisi kufamba zvakanaka.
Kunokuti nanotanga tasabva nhau yemari yemuno Zimbabwe tokumbirwa kana kuvakuru venyika kana kunyone kuti zvemari kuti dai bond rambo kwa pangoshanda yesi rakazvimirira ndoda kuti yesi racho dollar rapa 5000 kuti mwatienda zvino ari kumbokwana zvekuti zvikubva zvapiro kuti maprice sokuti kuti watozosvika kuti wodii panyaya yemari mari chiri kudhura inini chero kwadokwira kombi cheche unotosvika tinoita sekuzipurezi wakwira nhasi achiyo chokwira nemangwana saka panhau yemari apa dai paitirwo sirias vanhu vagarawo mukabhineti mavo vataurirana vaonakuti bhondi vambori chidurudza vambotiwo us cause ari kutotenga zvachose muzimbabwe kutoti udye unenge watokakasira zvakasimba ende uye makampani ari kuita advantage noda kweizvozvo mukada kuchasa kunoshanda munina wangu inini pafarm vanhu vari kusirwa 200,000 iyoyo ichizonoburiswa inenge iri mukadhi ichizonoburiswa sekucash inenge $20 iyeye munhu achishanda apa kutiga mapotatos kunorwadza everyday mna kutiga mapotatos achanisa 20 years emonth zvinhu zvakaoma tete zvezvii singagamuchirike kuti vanhu vari kumusoro kudai vainzwawo kufamba wachiono zviri mumapurazika kunoko kwanisedi kwandiri ndiri kubisa nechipurazi ndikabva mutaa nomandotsvuka pachipurazi hava vanhu vari kutambura vari kuona nyunzi nhamu cause vari ronza anenge achiora sehende akuora mari yakawanda anenge atonzi auya kushanda pari pakampani panobhadhara.
Saka semadzimai chii zvimwe zvamuri kuita ikoko kwamuri?
Inangu nini ndakazvimirirangu ndiri kukwanisa kungotengesawo madomasi uko ndikanoona $30 nendombare ndodhowo madomasi bati vamwe madzimai chete kuti vazvimiririre chezvizvo vakutadza ende ndakada kuziva kuti dzimba dzatoparara munoziva chinhu chechitambi chawanda munhu angoita zvese zvese zvangoti aone kuti mhuri yake wane kudya ende vanhu vari kurambana mudzimba ndoda kwekuti mumwe munhu mukadzi kuti nandigagare nemurumasinge ndekubasa murume akuti nini zviri kundikunda kuti ndirambe ndine mukadzi nemhuri zviri kundirenyera vanhu vari kuramba nei chifambi chiri kuwana zvingaise ukasvika unonzi sepofodi unonzwa tsitsi kuti akumana ndomararamiro vari kuita vanhu munomo vana kuchikoro vari kudzingwa avatienda kuchikoro kwacho vakusherwa mafidzi ndokuti mari dzaberekwa hazikukwana utototi madzimai vava vazviendese parisi kumuupenyu wekuzoendesa muchirwere noda kumbotendi wate kuraramisa mhuri saka zvo zvakatooma zvakaoma dai vakuru venyika vapindi vavo nevamwewo madzimai vamwe veduwo vekuruweko vari kumusoro kwokwanzootizi noda kwokuti muzimbabwe zvinhu zvakaoma plazi uye nyaya iri kunoka vakadzi tikudzimirirwa nyanya kukanda kunochera mvura zvezvetese matetmen uri kunzi urevatorip ukataura kuti anii handina kuwafedhera ndiro autichera mvura panapa ndimuchiga mavhoti rababa zvinhu zvikuti rwadza teshiya titozitaurira kuti
zviri kuitika kupi izvi
kuitwa sepefod
saka unenge uri kufanira kunzi unge unzi uri webato ripi
vakatirwa matepu maalignment anzi baba ari kuti votera inini vanhu vakatopiwa kunzi kogasi mana chitera munomu kangodyiwa chete vanhu vese tiri kuti mukubva munomu kumubato redu rikasahuyeri chindiyu pariamendi kuvako ndo area yacho iyoyo
vanhuwo zvavo here vanenge vachityisidzira vamwe
vanhu machiamen avana kuti machiamen makansela kuti madomasi acho kuti utengese nemwe zvinhasi ari pa1000 bond mangwana apa 2000 saka kurwadza toti toitawanawo mabasa tashanda makambani atiwanisawo mabasa pamadomasi apa unogona kuona kana kuti standard erichiita $40 iwo vachizodzokera kumba reti inenge yakwira kuti achizodzosa kunyanya koti vanenge vahodhana nayo achakwanisi kudzosa mari nezvesachaenderana
saka zvamira zvakadaro munozoita sei manje
inenge wangotiwa ngovarongotiwa ndongowanziwo ndatengesawo mari kuti ikwatodzoka yese haaprenge pa50 kozi 40 yokuti zvokuzochiwana profit hapana mari reti ndonenge yatikuvadza inenge wakutowanawo kana 35 kana 40 yako yongodzokeri 40 sezvairi wangotondike sei ndanenge dazivisa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro naAmai Rudo Chindizwa Moyo vari muSouth Africa. Tichitaura pamusoro pekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kusanganisira zvekuZimbabwe nezvizvarwa zvekuSouth Africa munzvimbo yeMarabastad. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zvakawedzerwa upenyu hwemaZep.
mastatuko kunotibatsira hozi ndokwatinostoka vanhu vazhinji ndokwavanostoka mavheji mafurutsu micheka ini seni hangu ndinee ndichita zvekusona ndinee ndichindotenga mucheka wokoko inbulk zvine zviri chipa so kumaravasatukoko kana kukatovharwa maindia anoshandako uko anoita zvokutengesa hatine tarasikirwa
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti zvizvarwa zvesouth africa zvivharise nzvimbo dzakaita saikoko kumaravastadi
masouth african munomu ari kuti izvoni tiri kumatorera mabhizinesi tiri kumapedzera basa ofunichi munhu unoda kungondoitawo musika hakuna munhu unonzi uya ndikupe mari uite musika unozviitira musika wako kana ukaona paita chanzi yekuita izvozvo unozviita saka ivo vari kukundikana kuita izvozvo just because unenge angoda kundorenda hauiti mahara unorenda uchibhadhara umwe munhu and unotobhadhara maybe musouth african futi kuti uone kutengesa zvaunenge uchida kutengesa saka ivo ndozviri kuvarwadza kuti wai makawanda umomo ivo vane vakangogara udzimba dzavo une nhamo ndo unoziva zvokuita
chinonzwawo zvakare kuti zvizvarwa zvesouth africa zviri kunyunyuta kuti imi vabva kure muri kuparadza mhosva zvakanyanya zvakamirawo sei imi mune zvamuri kuonawo here zviri kuitwa nevana vezimbabwe
kuba kuno kwatogara kunoko ndivo kungodai ndivo pese unotonyara nekuti ukanzwa kuti papa pane munhu wabatwa pachiba unodai muzimbabweni utaura shona muzimbabweni muzimbabweni saka zvimwe zvinhu tofanira kuti zvidzore tizive chatakafambira kufambira chimwe sadhiraivha weambulance unofambira murwere takafambira kuzotsvaga mari dei vanhu taingotsvaga mari chete tisiye zvimwe zvakawanda wanda izvi uyezve kubatana vanhu vekumusha tibatane nekuudzana mumawhatsapp kwete kuzoudzana nhema kuti ukanzwa kuti kwai kwaita road block kukanzi kune chikwata chiri kufamba chichirova vanhu wototangawo kuudzawo vamwe kuti vedu wei ngwarirai kune vanhu vari kurova vanhu kati kune vanhu vari kutorera vanhu zvinhu zvavo togara takazivisana tigare tiri aware nguva dzose nokuti munomo hamusina kumira zvakanaka
tinoona kuti muri kuti muri kushungurudzwa panguva iyo south africa kana kuti hurumende yesouth africa yakawedzera kushanda kwemagwaro enyu yezimbabwe exemption permit nemumwe mwedzi mitanhatu zvizvarwa zvesouth africa hazvisi kuremekedza here chidanho rakatorwa nehurumende iyi
izvo ndizvo yakatiwedzera 6 months takava nokumbopombonoka zvishoma asi noti too much nekuti 6 months ishoma manje manje dzine dzatokwana izvo vanotaura kuti kwai hakuna unoshungurudzwa but vazhinji havana kuzvitambira havana kuzvitambira bhosi taingonzwawo mumateksi vanenge vachipopota kuti wai zvichidero wai vachivatendera kuti vave vachigara futi dzimwe 6 months asi tinozvitenda nezvavakaita nezvakaita hurumende kuwedzera mwedzi idzodzo tichiwogadzirisa tichiona kuti chichatora nzvimbo tinozvitenda hatingashovori tinozvitenda tichimbojoinidza tione kuti chii chichabuda asi vazhinji havasi kuzvitambira uyezve kushungurudzwa ndikongogara wakavhura rimwe ziso rimwe rakavhura rimwe rakavhura nokuti anytime vanokwanisa kungofunga kungoti ngatingomhanyisa vanhu kana mumachechi seizvozvo zvamaona zvaitika kumaravastadi saka zvinhu zvokuti haupombonoki kuti ungapombonoka kuti ini ndine bepa kana kuti uyu haana nokuti izvi its not like mapurisa ne auya ava vaingovawo vanhu vanotozvifambira saka handioni sokuti vanhu ivavo vangasvika vachiti ndida kuona bepa rako nokuti bepa racho havatoriziri kuti chinonzi pasipoti chii havatozvizivi kuti chinonzi pemiti chii chinonzi asilamu chii saka zvine zvichingotyisa
toti zvinhu zvazooma nhasi munokwanisa here kudzokera kumusha mune kwekuenda here kumusha
ndinobva kumasvingo masvingo provinci Chireds district ndokwandobva pachishugudo musabho kumafunzwa ndokwatobva ukoko ini zvangu kana zvikanetsa zvikarema tikapiswa kunoku aiwa ndakasununguka kuenda kumusha ndinoenda kumusha uye zvokundoita kumusha ndinazvo nokuti ndiri munhu anoita mubati yemaoko ndinosona saka ndinoenda kungondosonawo ndichingosonerawo dhora iroro chinonyanya kurwadza nechokuti kumba hakuna mari sekunoku saka zvine zvichizotiremera sezvo tatajaira kubata mari kunoku kamari yakati haizofanani nekumba asi aiwa kuenda tinoenda kumba tinoenda aiwa tinoenda zvine zvangouya izvozvo tinongoti kuda kwamwari nokuti iwo mwari ndo vanoziva chinangu nokuti iwo tigare mudzimba dzedu nokuti yo nguva yareba tichigara kunze kwenyika saka nevanawo vanofara chero vasingazodyi mazimba havajaira kudya kunoku vane vakufarawo kuti vabereki vavapo tinoenda chero zvikaoma tinoenda kumusha
Manzwa hurukuru ya taita na amai Rudo Chindiswa Moyo vari parunare muPretoria kuSouth Africa. Tirira zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kurwadzikana kuti hapana chiri kuitwa kuti chikwata chavo chenyika chemaWarriors chitambe zvakare nevekune dzimwe nyika mushure mekuona vavakidzani veZimbabwe vachikwikwidza muAFCON. Mike Okariati anotitaurira kuti izvi zviri kufamba sei.
Vatsigiri venhabvu ava vari kurwadziwa kuona South Africa, Malawi, Mozambique neZambia chipinda munhandare nekufadza vateveri vadzo nezvidavado munzira yeAFCON 2023. South Africa yakarova Morocco 2-1, Mozambique ikadambura Rwanda 2-0. Zambia yakazvambura Ivory Coast 3-0, Malawi ndokushanya kuEthiopia uko yakanoita mangange 0-0 panguva iyo Zimbabwe yaive yakagara kumba. Gilbert Mushangashike, uyo akambotambira maWarriors uyezve akatamba kuSouth Africa nekuChina, anoti zvinoshungurudza zvikuru kuona vamwe vachitamba achiwedzera iye kuti Zimbabwe iri kusarira zvikuru muurongwa hwezvikwata hwepasi rese.
Zvinoshungurudza futi kuti izvo tinoona dzimwe nyika dzichitamba isu tisingatambi, but tichazotanga kutamba tinoona kuti tinenge tasara kumashure zvikuru.
Chimwe chiri kunyanyorwadza vatsigiri venhabvu ava ndechekuti hapana chiri kuitwa chiri kuonekera kuti Zimbabwe idzoke kutamba nezvimwe zvikwata mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA nemhaka yekupindura kwehurumende mune zveutungamiri wemutambo uyu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti vari kurwadzikana kuti veSports and Recreation Commission vari kungoti vari kugadzisa zvinhu asi pasina chiri kuoneka tiri kufamba.
Kusaziva pane zvavari kunyatsokugadzisa here kauti kungotaurawo nekuti hapana chakanyanya chatiri kuona chinoitwa.
Kunze kwekusakwikwidza muAFCON 2023, Zimbabwe yarasikirwa nemamwe makundano akawanda anosanganisira enhabvu yevanhukadzi nevechidiki pamwe nezvikwata eCAF Champions League neCAF Confederation Cup. Motsigiri weDynamos vakurawo nechiwai vanoti nhabvu yatowira pasi zvakanyanya kubvira apo SRC yakapinda mumutambo uyu ichiti irikugadzirisa zviri kunetsa.
Hapana bhora riri kugadziswa zvivanhu vava kunyanya kutokonewa iko zvino ndeve SRC vari kungoramba vachiti vari kugadzirisa napo hapana chiri kubuda.
Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti bhora remunyika muno rafa nekuti vatambi havasina shungu sezvo pasisina chekutambira.
Atova mabhuza kana mapremiership zvinoshaya kuti tichatambirwe amabhuza nekuti hapana chekutambira.
Zvikaramba zvakadai Zimbabwe inokwanisa zvekare kutadza kukwikwidza makundano e2026 World Cup ayo achange ave nezvikwata zvemuAfrica zvipfumbamwe kubva muzvishanu. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA mushure mekunge bazi rehurumende reSRC radzinga basa board reZIFA iro raitungamirwa navaFelton Kamambo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Panguva imwe chete iyoyo yakadzingwa Zimbabwe, FIFA yakadzingawo zvekare Kenya mushure mekunge hurumende yenyika iyi yadzinga utungamiri weFootball Kenya Federation asi yakadzoserwa makundano eFIFA mushure memwedzi mipfumbamwe zvichitevera danho rakazotorwa negurugota rezvemitambo rekudzosa pabasa utungamiri hwese hwakanga hwambomiswa basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Praxidis Jeremiah.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo lezindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 Nhlangula 2023 ngoprofetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Are you going to support Mukomana muZimbabwe? Are you going to support Mujaha?
Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Jamisa, namhlanje uqhube umhlangano eJamestown ekwele South Africa labasekeli bebandla lakhe abahleli lelo lizwe.
Siyazi amakhampeni abuya, siyazi imfundiso izabuya. Uhlelo lokukhetho ngokwalo luyeza njengoba nje ilanga seliqanjiwe. Esikukhuthazayo kakhulu ebantwini beZimbabwe, abantu bakobulawayo, ukuthi nxa siyavota sivote ngokuthula, hayi ekuthuleni kule ntuthuko.
Abenhlanganiso yelwela ilungelo lokuvota abantu bekhululekile eZimbabwe Electoral Support Network ZESNI, namhlanje basungule uhlelo lokuhamba beqhuquzela ukuthi abamabandla ezombusazwe bakhankase njalo bayevota ngokuthula. Abafundi besikolo seMkhwizi Secondary esiseGwanda North eMathabeleland South bakhala ngokuthi bahamba umango omude besiya esikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Nelson Jamisa, lamhlanje uqhube umhlangano eJamestown labasekeli bebandla lakhe abase-South Africa. Wabakhuthaza ukuthi bahambe ngobuningi bayevota ekhethweni lalonyaka. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Are you going to support Mukomana muZimbabwe? Support Mujaha.
Nekungabizwa ozwayo abasekeli bebandla le-CCC bejabula ngesikhathi umkhokheli wabo uChamisa engena emagumeni esikolo seJamestown South Primary edolobheni leJamestown phandle nje kweJohannesburg. Esekhuluma labasekeli bakhe uChamisa uthe kuqakathekile ukuthi bangakhutheki ukuba yingxenye yokuletha inguquko eZimbabwe.
I've come here with a message that change is upon us.
Ngize lapha ukutshela ukuthi inguquko isifikile eZimbabwe njalo izaba khona lonyaka loba befuna kumbe abafuni.
There is going to be change in Zimbabwe.
Uchamisa uthela labo abehluleke ukubhalisa ukuvota kusasekhona abangakwenza ukuphatheka kulolu khetho.
I'm ready for the task. I'm ready to drive the change.
Ngizimisele ukuqola yonke into engahambi kahle nakho konke ongaliphathi kahle eZimbabwe.
I'm ready to bring Zimbabwe to the nations of nations.
Ukubeke ethi ngonke osekufile elizweni uza kuvusa nxa engangena esihlalweni ngoba isifiso sakhe ukuthi bonke abasemazweni babuyele ekhaya. Wasebonga eSouth Africa ngokugcina izalwane zeZimbabwe. Lokhu bekungokokuqala ukuthi uChamisa aqhube umhlangano omkhulu kangaka labasekeli bebandla lakhe kwele South Africa. Le yinto ejabulise abasekeli bebandla lakhe. Ilunga laleli bandla uMnumzana Emmanuel Banda uthe ukuza kumkhokheli wabo sekubaphe intshukuntshu yokuvota ekhethweni oluzayo.
Sijabule kakhulu ukuthi umkhokheli wethu omkhulu owe-TCC uzelana uzosibhuguzela ukubana sihambe siyovota. Ngokokuqala ukuthi aze njalo abantu bajabule kakhulu loba nje bekuyi-short notice, kodwa hayi abantu babonisa ukujabula lokuyikhandla ukuthi babuye bazombona beze ukuthi usiphathelele.
Omunye wabatsha uNkosazana Remembrance Ndlovu uthi njengabatsha sebekulungele ukuletha inguquko abayifisayo eZimbabwe.
Branch iningi lama-youth arejistile ngisho nje lasemakhaya bebekhona abathungameli ade bethwala abantu kuzindawo nezindawo kumawadi kuzo zonke nje izindawo bahamba i-youth kakhulu futhi ngokuningi bayarejista. So into ekhona manje ngoba vele lokurejista ngoba sekuvaliwe, into esikhona ukuthi sigqugquzele abarejistileyo ukuthi behambe beyovota and beprotect ivoti labo.
unkosazana Semukele Mpala yena uthi ukhetho lwamhlaka 23 Ncwabakazi lithuba eliqhakatheke kakhulu uzalwane zonke zeZimbabwe.
Sicela sivothele utshintsho, ngicela sikhuthazeni abazali namafamilies emakhaya ukuthi sivote kahle. Because we want change, sifuna ukubuyela ekhaya siyosebenza, sikhathele ukuhlukumezeka kuma foreign countries.
Umgcinisihlalo we-CCC kwele South Africa, uMnumzana Thasi Ndlovu, uthi bajabule kakhulu ngenani labantu abaze kulomhlangano abaphose bafike kubantu abayizinkulungwane ezimbili. Umhlangano lo uza ngesikhathi lapho kusanda ukucwaswa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa, osekusenza iningi lezizalwane zeZimbabwe zifise ukubuyela ekhaya. Kodwa iningi kanti lelisanga ukubhalisela ukuvota njengoba bengaliphiwanga ithuba lokubhalisa bese-South Africa lapho abasebenza khona. Abangabhalisanga abebekulo umhlangano bathi bazasebenza gadalala ukuxhasa ababhalisileyo ukuthi bayevota. Kusasa uMnumzana Chamisa ukhangelo lokuqhuba omunye umhlangano lapha aza kwethula khona ukuthi nxa engangena kuhulumende, uhulumende wakhe uzasebenzisana ngayiphi indlela lezizalwane zeZimbabwe esemazweni. Ngamele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lokuvota abantu bekhululekile iZimbabwe Electoral Support Network namhlanje basungule uhlelo lokuhamba begqugquzela ukubana abamabandla ezombusazwe bakhankase njalo bayevota ngokuthula ezweni lonke elokishini le-Country Park koBulawayo. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Njengoba uhlelo lokubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lugqitshwe liviki ngokuhlala okwenze idale ele-nomination court, sokusitsho ukubana amabandla ezombusazwe aseqalisa ukukhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kulolu khetho. Kungalesi sizathu abenhlanganiso eZimbabwe Election Support Network besithi akubone kuqakathekile ukuthi basebenze lozulu ukukhuthaza ukulondolozwa kokuthula ngalesi sikhathi sokukhankasela ukuthola usekelo kungabi lodlame. Umqondisi wale inhlanganiso koBulawayo uMnumzana Ndodana Ndlovu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolo.
Ukuthi kulezinhlelo ezikhona lapha ezokuvota, izinhlelo zama-election lapho esithi thina abantu kumele baphatheke, nxa bephatheka kuzo baphatheke ngokuthula. Siyazi amakhampeni abuya, siyazi imfundiso izabuya, ukukhethwa ngokwalo luyeza njengoba nje ilanga seliqanjiwe. Esikukhuthazayo kakhulu ebantwini beZimbabwe, abantu bakoBulawayo, ukuthi nxa siyavota sivote ngokuthula ekuthuleni kule ntuthuko.
Isakhamuzi seCountry Park unkosikazi Thambu Dzai Mudimba uyakusekela lokho.
Sibe ngokuvota ngokuthula, singalwi, sivotele amalungelo ethu, sivotele iZimbabwe yethu enhle.
Unkosazana Tariro Gurure okhubazekileyo ongene umcimbi walamuhla ukhuthaze abakhubazekileyo ukuba bengaphatheki kudlakela.
Sithi thina abantu abagogekileyo, hambani liyevota, livote ngokuthula, lizizwe likhululekile mhlaka 23 Agasti.
Unkosazana Sibonile Ngwenya umgcinisihlalo we-Women's Coalition of Zimbabwe ukhuthaze abesifazana ukuba labo bayevota ngobunengi bethule.
Esikugqugquzelayo kakhulu kubomama yokuthi nxa siyasiphatheka endabeni zohlelo lokuvota, asikwenzeni konke esikwenzayo ngokuthula. Sithi umama is a peacemaker.
Amabandla ezombusazwe aphatheka kukhetho lwalonyaka aseqalile ukukhankasela ukuvotelwa ezweni lonke. Abezanu PF baqalele eChibinge lapho abalomhlangano omkhulu owerally okusungula umkhankaso wabo walonyaka. Lisiyatshona ilanga iZek ibingaphumi loluhlu olupheleleyo lwamagama abantu abanelise ukuphumelela ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka kusiya ngebandla okugoqela lenani elipheleleyo labesifazana abenelisileyo ukungena. Kodwa umgcinisihlalo weZek uMnumzana Rodney Kiwa utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi ikhomishini yakhe ibingakaqedi ukuhlela uluhlu oluqondileyo lwamabizo abenelise ukuphumelela ukubhalisela ukuthi bancintise. amabandla aphikisayo wonke elizweni kawenelisanga ukubhalisa amalunga awo wonke ukuthi ancintise kukhetho lwalonyaka ngaphandle kwebandla elibusayo eleZANU PF elifake wonke amabizo ekhansilini njalo selilamalunga ekhansili adlula amachumi amahlanu kungakayiwa kukhetho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abafundi besikolo seMkhwizi Secondary eseGwanda North eMathabeleland South bakhala ngokuthi bahamba umango omude besiya esikolo ukubafaka engozini yokudlwengula ikakhulu abangamantombazana. Lokhu kuvele lapho kunanzwa usuku lweDay of the African Child ngolesithathu emkhosini obuqoqo inhlanganiso yeWorld Vision. Abafundi laba bakhala njalo ngokwehluleka ukuba bangene ebulenjini lapho abesesikolo okudala ukubana basalele emuva. Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa kulezikolo zemfundo yaphansi eziyisithupha kwa-2 kulesekondari eyodwa nje eMkhwizi Secondary School okudala ukuthi iningi labafundi lihambe imango engamakhilomitha alitshumilane 14 kilomitha nsuku zonke lesiya esikolo. Ukhansila wabontanga kwa-2 eGwanda North uMemory Dube uthi lokhu kufaka iningi labafundi engozini.
Kwa-2 is only secondary school with high school.
Lanxa kulama-primary schools ayisithupha kuwadi-2 kule secondary eyodwa nje iMkhwizi. Namhlanje njengoba sithakazelela usuku lwe-Day of the African Child, asikhangeleni kakuhle ukuthi umntwana osemakhaya uthwala nzima kanganani ukufinyelela ezemfundo. Uhanjwa umango omude lapho.
Uphinde wathi lanxa uhulumende nikeze isikolo sabo ama-laptop, udubo lukhona ngolokuswelakala kwamagagasi okungena ebulenjini.
Nanxa silayo imitshina njalo sithakazelela ukuyisebenzisa, ukuswelakala kwamagagasi ukuze singene ebulenjini kusibisela emuva. Emhlabeni yonke jikelele ezinsuku abantu sebexhumana ngamafoni lama-laptop, kodwa umntwana wemakhaya uselemva eliswana nokulingana losedolobheni.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe HODAS, uNkosikazi Sethekeli Chabangu, uthi abafundi abangamantombazana basengozini enkulu kakhulu ngenxa yemango abayihamba besiya esikolo.
Kola abantwana abangamankazana umuntu wakhona esuka ekuseni abazali bengakavuki aphinde abuye sokusebusuku abazali bengabonanga athole abazali sebelele. Kuyo le mango le abayihamba emide bazithola sebehlangane lokuhlukunyezwa kokucala. Abanye babo bayathaywa nangabantu abathandana nabo.
UNkosikazi Thando Mawuba olilunga lenhlanganiso ye-Educators Union of Zimbabwe uthi iningi labafundi bemaphandleni kaliphumelele ezifundweni ngenxa yemango emide abayihamba mihla ngemihla.
Fike bevele bediniwe ezikolweni kukanti njalo babe belobuthongoka kabe kumele bavuke ekuseni kakhulu ukuze banelise ukuhamba imimango le. Sebediniwe benjalo isikhathi esiningi babe bengadlanga belambile, so kungenzakala ukuthi babe belele kusenzi nesikhathi zezifundo.
Umnumzana Agent Moyo isiphatha amandla senhlanganiso babalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni uthi izikolo ziyasilela kulesi sabelo.
Imango emide ehanjelwa ngabantwana besiya esikolo iya affecta i-right of education. Izikolo zethu zemathebeleni south eziningi zakhona zikhathana kachana ukuthi abantwana bavuke abanye ngama-4 ukuze befika esikolo, njalo nxa betshayisa esikolo bafika emakhaya ebusuku.
Abogatsha lwezemfundo bathi ukwakhiwa kwezikolo ezintsha elizweni kuqhubekela phambili. Abenhlanganiso World Vision abagoqela umkhosi bathi uhlelo lwabo lwe-Profuturo obeluncedisa abafundi lababalisi ukuthi bafunde besebenzisa umakhalekhukhwini seluthuthukise ezemfundo emaphandleni. Bathi bazaqhubekela phambili bencedisana lezikolo zemaphandleni ukuze abafundi abasemakhaya bathole amathuba alingana lawo abosowabo abasemadolobheni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemkwizi ematshetsheni ngu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sokuyisikhathi sokuthi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazane kuhlelo ezabesifazana
Lilo Standekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni AARTUZ. Sicubungula isimo somnotho welizwe lokuthi siphatha njani abesifazana kanye lababalisi abesifazana.
Kwezinto ezitolo kusihlukumezeka kakhulu njengamatisha ngoba akusela ngitsho imali ethu ayikwani ngitsho yini. Ungangena esitolo uthi uyathenga phuma ungathwalanga noma lutho. Inyanga le sehlulekile sibili ukuthi sifinyelele ukuthi sithenge ama-baked goods nje okumfunakalayo nyanga zonke endlini sehlulekile ngoba vele imali yangikhona esiyitholile lo nyaka inyanga le incane and nxa sikhangela lokhe izinto zikhuphuka langa ngelanga asazi ukuthi lapho kuyaphela inyanga sizobe siyini. So njengababalisi lathi kusibambile kakhulu and ukuthi vele asakwanisa ukuthi siphile ngoba vele akula imali yethu ayikwani noma yini nje. Kulomunye wethu wababalisi ogcine esezibulala ngemva kusuka ebhenki ngoba ethola ukuthi imali yakhe ayisenesi. So lapha okumnyama lapha yikutshengisela njalo futhi sikhala omunye shileyo ngobe ngasakwanisi ngenxa yomumo osuselizweni lokuthi asenelisi noma ukuthi senzeni ngoba imalisi ukuthi ikwane noma yini umkholo wethu ulokhe uphansi.
Kodwa imizamo yonke eliyenzayo iyanceda yini? Kukaninga likhonona kuhulumende kukodwa lokhu elingaholi imali yenu ngemali yakwamanye amazwe. Ubona ngani kuyaphetha ngani?
Ngibona ngani ukubelokhe sikhuluma siba ngumsindo siyabe silethemba lokuthi uhulumende la angasizwa isikhalazo zethu zokuswela imali lokho esikwenzayo ngoba hayi khathesi sokunzima sisebangeni lokuthi akusela ozatshela omunye ukuhlala phansi. Umuntu uzagcina yedwa esihlala phansi ngoba akuncedi. Into yonke ezikhwelile i-RTGS yethu ayikwani lutho. Into zonke ezindaweni sezifakwe ngiya kwamanye amazwe esingayitholiyo thina ngobuningi. So sokunzima vele kunzima. Kubelokhu sibanga umsindo so yikuthi uhulumende asizwe. Kodwa asazi ukuthi kuzophetha ngani. Ekugcineni abantu sibazagcina sebehlala phansi bengasayi emsebenzini ngoba vele akusayenzi lokho.
Isimo somnotho welizwe siphethe njani kathesi abesifazana? Sesikhangela abalisi, lamantombazana, labanye.
Abesifazane lamankazana abambeka kakhulu ngendlela umnotho osuyiwe wona ukuthi bahlanganise ngoba vele akusayenzi. Bayabambeka kakhulu. Bafanana nje nomuntu wonke nje kuleli lizwe. Angiboni ukuthi kusakhethile ukuthi ngumuntu wesifazane kumbe ngumuntu wesilisa. Sibabambekile. Kudala sasikwazi ukuthi ungaba into zokuthi akusahlangani. Kwakuvele kukhala abantu bangobaba abanye begcine bezibulala. Kodwa khathesi isimo sikambalisi Long wesifazane ozibulalileyo ngoba engasakwanisi ukuthi aphile. Yikho kutshengisayo ukuthi abantu besifazane labo sokubathinta ngendlela ezinzima kakhulu. Umntwana oyinkazana sikhulumi ama-challenges alawo maningi. So nxa umumo wenotho la usibanje kuba nzima kakhulu. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sokoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni AARTUZ. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Eli ulaleleyo ngumsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu baphawula phezu kokuba amaqembu aphuma esikoleni eHarare asezasebenzisa inkundla ezikwamanye amadolobho. Ekuphendukeni kwemidlalo yesigaba sikaCastle Premier Soccer League, ngenyanga kaNtulikazi. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugceleyo.
Odlalela iqembu layo lendazi leqembu leDynamo Simon Dwenks Banda uthi kuyamangalisa ukuzwa ukuba isigodlo selizwe yasila nkundla engadlalela amaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League.
Uthi yazi ngizobuhlunga ukukhuluma ngamaground uthi iDynamo sisuke eHarare ukuthiwa iHarare Capital City la ground uthi ama teams adlalele. Bonani into leyana asiphumele upolitics sikhangelele abantu abancane. Ngoba singabantu lokho esikhangelele into yopolitics yabulala abafana sebezengena kuma drugs. Ngoba lesi team nje iDynamo sifuze ibuye kobulawayo izidlala kobulawayo ngokuthanda uthi sifuna ukuvakatshela ama supporters akobulawayo mbayo gwe. Nothi uthi team nje iDynamo sisuye ama stadium. Uthi sofuze idinge indawo yokudlala iDynamo. Hayi mina ngibonani ichallenge yakho lana abantu bezifa le PSL. Kuze bahlale phansi into lana bayikhangile. Ba-approach even upresident uthi ancedise.
Ohlala elokishini laseNjube u-Anthony Ndlovu uthi ukuba amaqembu aphuma esigodlweni adlalele kwamanye amadolobho akukho kubi kodwa kumele udaba nenkundla lulungisiswe ukuze lungali lokhu luhlupha lakwelizayo.
For progress sake and it's good ukuthi bebe bedlale. Yes, we can come bedlale but okusala sina sifuna i-long term solution yokuthi kube le ground yonke indawo. And why not the indawo iDynamo singabe idlalele eKaroi kumbe neChinoyi i-develop iChinoyi stadium or whatever. Iharare chuti konkolo kwazira bonke kuyehlule kulungiswa. What's the problem? Nxabe sehle kaphela ama-Kansas City Council yankhona ngayibathengisela uDynamo lama-teams wonke lawana ama-ground bezidevelophele ama-ground then we know ukuthi where we are going like what is happening in EPL Europe and ukuthi ama-clubs they own the grounds so let's do the same thing instead of ukuthi kogula ama-city councils they'll be taking money from the clubs and it's best kube yikuthi konkhona. If the council is failing to maintain a ground, sell it to the biggest team. And then we receive it from where it would be unhappy.
Obe wahlala elizweni leSouth Africa uCatherine Tsiziba uthi kuvamile khona le ukuthola amaqembu edlalela endaweni ezingasikho lapho aphuma khona.
Akumelanga kube into emangalisayo ukuthi iDynamo sizosalela kobulawayo ngoba silokhu kubona i-essay ukuthi iKaizer Chiefs lokhu yadlalela endaweni ezihlukeneyo kubodebheni.
Ocubungula ezemidlalo uWashington Sibanda yena uthi lithuba elihle lokuba abalandeli bomdlalo wenguqu abakulezo ndawo ezikhethwe ngamaqembu aseHarare ukuthi azodlalela khona bakholise umdlalo wenguqu ezingalaphezulu.
Kuyinto emangalisayo kakhulu, kuyinto esingakazi sibone. Kodwa ke ngokubuya kwayo ngapha kobulawayo, ngithemba kunika abalandeli benguqu abakobulawayo ithuba lokubana ke babe le midlalo eminingi ejabulisa abangayibukela. Ngakho ke ngokubuya kweDynamo kobulawayo sokusitsha ukuthi ke maviki onke abalandeli benguqu bazathola ithuba lokubana ke bajabule babukele imidlalo yenguqu.
Ukudinga ezinye inkundla ezingaphandle kwedolobho laseHarare okwenziwa ngamaqembu asesigodleni kubangelwe ukuvalwa kwenkundla yeNational Sports Stadium yena obesekusele kuyiyo yodwa esesimeni esihle. Inkundla le ibisisetshenziswa ngamaqembu wonke asesigodlweni loba nje izambuzi zayo beziphihlika ingcekeza ikanti lesimo senkundla besesibonakala. Lokhu kudale ukuba abanikazi benkundla okuyinhlanganiso ebona ukuqhutshwa kwezemidlalo elizweni yeSport and Recreation Commission bethathe isinqumo esokuba kayivalwe ukuze ilungisiswe. Lokhu kudale ukuba abenhlanganiso yePremier Soccer League bamise imidlalo yona ekhangelele ukuba iqhubekele phambili ekuqaleni kukaNtulikazi. Inkundla yeRufaro kanye leyeGwanzura zona zavalwa kudala, njalo iRufaro umasipala wedolobho leHarare uphezu kokuqhuba inhlelo zokuyivuselela. Siyikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu leZimbabwe linqobele West Indies ngamaranzi angamashumi amathathu lanhlanu emdlalweni wokudinga amaqembu azakuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba uzaqhutshelwa elizweni le-India ekupheleni komnyaka. Iqembu leZimbabwe leliqale ukutshaya ibhola lathola amaranzi angu-268 kuma-overs angamashumi amahlanu, kwathi ele-West Indies seliphendula lithole amaranzi angu-233 kuma-overs afika phose kumashumi amane lanhlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe yilo eselihlezi phezu kwengalane yeswaya sikagroup A lile miklomelo yesithupha, ukutsho ukuba lizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano wese-Super 6. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silamajaha amabili acula umdumo kamasigandi umazakhelo kwakhe lozamcolo. Bona abaxasane bethula isingulo elesihloko esithi kochitheka igazi. Ababili laba bahlabela bekwele South Africa. Nampa ke bexoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Ngiyabingelela balandeli bakamazakhelo wakhe nabalaleli we-Studio 7. Ngibingelele nakuwe kuduntu ngamile. Sibonga kakhulu ithuba. Umazakhelo wakhe igama lokusalwa nguSithandwe Nkosi Dlodlo edabuka elifani. Ngase ngikhulela ePlumtree kwezinyanga.
Ngiyabingelela emsakazweni omkhulu iStudio 7 obingelela ngozamcolo isikhukhula sasengayo.
Kahle kahle likhuluma ngani kulingoma?
Uma sithi kochitheka igazi sikhuluma ngomhlaba. Ngoba sihambile nje sisendaweni ezijiyeneyo ngenxa yesimo esibhekane naso ezweni lakithi lokuzalwa. Sithi mase sibuya sithole umhlaba wethu su-occupied sekufakwe abantu esingabazi. So lapha nje kulwela umhlaba ukuthi ngamane kuchitheka igazi.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu balithola ngaphi, njalo abalandeli libashiyela wapha amazwi?
Ngiyabonga kakhulu i-support yabo. Ngithola ama-calls amaningi kakhulu since last time la ku-Studio 7. Bangeseka bathenga kakhulu ama-CD wami. So ngicela ukuthi niqhubeke nikwenza lokho, nami ngiyalithembisa ukuthi ngeke ngime, ngizoqhubeka ngilethele umculo omnandi.
Ngokuhlala ngise-South Africa, abafisa ukuxhumana nami inamba ithi 063 41 37 516.
Ngilethembali ukholisile umculo kamazakhelo wakhe lozamcolo. Uzaxolake dadewethu mazakhelo kwakhe, ngithemina ngamajaha amabili, ikanti-ke wena ungowesifazane. Siyakutshayela ihlombe. Ababaningi abangena kumculo kamasikandi abangabesifazane. Singakalugqibike uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezinye zezinhlelo ezinye zezigadi ezikhokela phambili. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Jamisa, lamhlanje uqhube umhlangano eJimson kwele-South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.